Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 8th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we'll be discussing what came out of the pre-budget seminar in Bulawayo today. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome to the Women's Roundtable. Today we are discussing about the Parliamentary Pre-Budget Seminar, which kicked off in Bulawayo with legislators and ministers deliberating on critical issues affecting the economy and laying the roadmap to guide the fiscal policy framework.
And to join the discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Addressing delegates at the Parliamentary Pre-Budget Seminar, Finance Minister Ntuli Ncube said the 2019 National Budget outlook will be in sync with the Transitional Stabilization Program, adding he has put in place measures that will allow the importation of sanitary wear duty-free. So that's the big news.
Yes, and Ncube said a new Zim report will be appointed soon to strengthen revenue collection by tackling issues of corruption. He said bonuses for civil servants should not be an entitlement, but government can reward hard-working civil servants, adding vehicles for members of parliament are on the cards.
Ncube says the government will give tax rebates to companies that create jobs for the youth and to deal with collateral requirements for SMEs to improve their accessibility to loans.
And delegates at the pre-budget seminar also questioned RBZ Governor John Mangudya over the continued use of bond notes, with some MPs saying it is contributing to the economic problems that the country is facing.
And Dr. Mangunjika said that the problem facing the country is not caused by bond notes, which he said is one-to-one with the U.S. dollar. But that's up for debate. What are your views on the issue? Please join in the conversation right now.
Yebo ke, abasanda ukusixhuma, namhlanje sicubungula umhlangano obukobulawayo, okuthiwa yi-pre-budget seminar. Wona ke ubucubungula ukuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olukhangelele ukwethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumaviki ambalwa azayo luzahamba njani. Sizakhumbula ukuthi ikomiti yedalela ephalamende ebona ngezemali e-finance committee ephalamende yabhodabhoda elizweni lonke idinga imbono yabantu iqoqa ukuzwa ukuthi bafunani, kuyini abafuna kube khona, imali enye kumele ingaphi, le inye ngaphi. Ngakho-ke ikomiti le ibisikwethula lokhu ekuzuzileyo, njalo abantu bebeka eyabo imbono, benikana amacebo, bekule ngqungquthela kulolu daba ebeyizwe bezibuzisiswa kakhulu umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe uMnumzana John Mangudi. Yabona-ke bebebabuzisisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi umnotho ube ngcono. Sizananzela ukuthi olunye udaba obelusegudwini ukuthi babuze uMnumzana Mangudi ukuthi ukusetshenziswa kwemali leyo hlobo lwe-bond notes kuzaphetha ngani, njengoba abaningi kuyiyo ababona ingani ibangela ukuthi umnotho welizwe ungaqhubeki kuhle. Kodwa yena uMnumzana Mangudi awalile lokho, wathi hayi, i-bond note ayisiyo elomlando walokho, ngoba yena lokho egcizelela ukuthi ilesilinganiso esifanayo le dollar yeMelika, uthi lokho i-1:1 njalo kayindawo yikho akuchoyo ukuthi izahlala ikhona kungakungezinye indlela uthi nje abantu kumele bayijayele ukhuluma okuningi njalo wabe sithi kuningi okungabe kubangela kubhidlika umnotho ngakho siza kuzwa kwabanye abahlonishwa bethu esizabe sikhuluma labo khonapha e-Studio 7 ukuthi besitshele ukuthi kuhamba njani kodwa okunye okuthabise abaningi ukuthi uthe impahla ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini abesifazana labantwana ama-sanitary pads aza kuzathengwa kwamanye amazwe nxa kungena uzakhupha i-duty so sokuduty free ngalokho kutsho ukuthi nxa sokuthengiswa ezitolo laphana akuseyi kudula kangako abanye bamukele ngokuthokoza lo umbiko ukuthi into engisiza kwehliswa lanxa besifazana abaningi babekhankasela ukuthi vele kungabhadaliswa ukuthenga impahla lezi ukusenjalo ke abanye abakhulume kuhle ngalolu hlelo ukuthi lungenziwa luzancedisa kakhulu abesifazana labantwana ngumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lelunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga bakhulume kuhle mpela ngalokho lentathela izindaba yethu ubathabile Masuku asizweni amazwi abo
lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangenga into eyenzakalayo ye into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote ukuthi omama basemakhaya abantwana kakhulu abayezikolo uyathela ukuthi abanye basebenzisa ama-newspaper abanye basebenzise amalembu abanye basebenzise izinto ezijiyeneyo kwezinye indawo basebenzisa umquba bawuthandele semakhaya kakukho right kumele ukuthi sincedisane ukuthi abantwabethu babe ne-dignity kumbe nokuhlonipheka mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngiyona elikwazi ukuthi lo mama usesibhedlelayo sekwakhuluma ngakho
ngithabile ngoba siqalise ukukhuluma ngendaba le ngabona ngo-2000 sanitary way engikuthabelayo ukuthi sesifike esikhathini sokuthi uhulumende manxa ekhuluma ngento zebhajeti sebonile ukuthi into esanitary way ukhuluma ngayo kodwa-ke simele sikukhangele khathesi ukuthi manxa besithi bazalungisa into esanitary way batshona kule nto ethiwa yingesikhiwa zero rating kusitho ukuthi siyabe sikhipha i-VAT i-value added tax but also siyabe sesikhipha i-duty kusanitary way so manxa sikhiphile i-duty kusanitary way it means ukuthi iyabe sithengeka ilula but kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola i-sanitary way uyahamba ayenika kuma ezikoleni imali yakhe ayikhiphayo kuyithenga iyabilutshwana ngoba kade kuhlupha khathesi kuba la nxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise
yebo-ke lapho sizwe ocinileyo ukukhuluma-ke lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga yena-ke ulibandla le-MDC elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ele-MDC t khuluma ngama-sanitary pads ngemva kwalokho sizwile njalo umphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni la isithi leli linyathelo elihle njalo wabona lokuthi unkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli laye wakhuluma ngalo lolu daba ukuthi kufanele intengo yempahla lezi ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yehle kwenzela ukuthi bezenelise njalo unkosikazi Nyoni limzwile ekhuluma ukuthi ngempela abanye basebenzisa okungahlanzekanga okunjengomquba bewugoqele emalenjini bewusebenzise khona okubangela imikhuhlane marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano paWomen's Round Table. Nasi tiri kutarisa isu hurongwa hwebudget renyika wanga uri kukurukurwa nasi kuBulawayo. Taona isu gurukota rezvemari vantuli Ncube vange vari kutaura ivo vachitaura ivo vane mamwe makurukota emuhurumende imomo vachitaura waro wavo wegore rinouya. Tanzwa zvakare kuti nasi gurukota rezvemari vavaNcube vabva vataura ivo kuti masanitary way aya anoshandiswa nemadzimai kana vachiteera achange akuzopinda munyika pachena izvo zvatambirwa nemadzimai vakawanda asi ngatimboendai kuna vaNcube tinzwe kuti vanga vari kuti chii pane zvavataura nhasi
ndiyo government yakakwira ihombe what will do pa budget tichai dzikisa tichai reduce kuridusa kwacho will involve several things chaita zvimwe zvakawanda se kuridusa wage bill yeye hurumende nenyaya yema vehicles yezimota tichadzikisa futi in terms of the number of vehicles that can be used and also the cost of the vehicles.
Avo vanga vari gurukotsa rezvemari vanturi Ncube vachitaura vari kuBulawayo. Regai timboenda zvakare kuna gavuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika tinzwe kuti ivo vanga vari kuti chii pamusangano uyu.
Tushanse mara kawanda mu government kukunde mare tinayo we living beyond our means saka takashanse mara kawanda mare iyo inotipe problem kuti tungada kuimporta zvinhu nemari atapwa iyoyo ndobve kuti cause we don't about the medium of exchange kutorashika kwa Zimbabwe.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna governor veReserve Bank vaJohn Mangunjika vataurazve pamusangano uyu kuti kwavari ivo nehurumende kana kuti uremu hwemari weUS dollar nebond igejegeje 1-to-1. Regai timbonzwa zvakare kuna Amai Team Vyose vesangano reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo zvavatambira kubva pamusangano wanhasi.
Kushoko vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US risk kuwanikwa rinongowanikwa mustreet chete saka ndachida kuti ndinzwisise kuti idhava varuramba vachiti bond is 1-to-1 ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari harasi wani chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Lillian Timvius vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Pamusangano mumwewo panga pana Mai Priscilla Misaira Mbui Mushonga vesangano reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani kuperegai tinzwe kuti ivo vatambira sei waro wavanturi Ncube wanga uriko ikoko kuBulawayo nhasi.
Rukufara chaizvo tinofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi asi chikuruwo ndechekuti isu tatitaura nevashamwari dzedu dzinoda kuti dzinge dzichibatsira mamwe maNGOs vanga vachichema nekuti kana tichida kubatsira tinobatsira sei imi makakwidza duty yenyu saka zvinoreva kuti tinogona kuenda kunana UNICEF kunana UNFPA aiwa hurumende yati ndozva yakuita imi michiwe muzotibatsira.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Priscilla Misaira Mbui Mushonga vachitaura ivo padanho ratorwa nehurumende navanturi Ncube gurukota rezvemari rekuti ivo vachange vakubvisa iye yatinoti duty pamasanitary ware kana kuti zvinoshandiswa nemadzimai pavanoteedza. Asi taita rombo rakanaka, we are very very lucky star. Today we have an in studio guest. She's a friend of Studio 7. We have here Miss Chioniso Mpofu, who ran, she was trying to be an MP in Chitungwiza. But today she's coming on a different agenda. Let's welcome you, Miss Mpofu, to the program.
Thank you, Mavelas.
You were listening in and chiming in on what's going on in Zimbabwe before we get into the crux of why you are actually here. What's your view on what happened at today's pre-budget meeting? How important are these meetings?
They are very important, Marvelous, but what really struck me is when they talked of reducing the number of vehicles and the expenses on the ZANU-PF or the government expenditure on vehicles. It's so ironic to me because during the elections, the government or ZANU-PF, they bought brand new car for all the member, for MP candidates who were running. So that was a lot of money they wasted at that time. And I remember the MP for Zengeza East, Mr. Obadiah Moyo. He had a bus, a brand new bus, which was bought. And it was just parked at the hospital just for campaigning. And then now they come, they turn around and say they are going to reduce some elements. It doesn't make sense to me. You waste and then you come back and say, okay, we are now going to try and save. That doesn't make sense to me. I hope they do that, but I take it with a pinch of salt.
Thank you very much, sir. Yeah, lapage studio silo setegeli unkosikazi Chioniso Mpofu yena ke ulenhlanganiso yakhe ethi yona iqoqa ukujengisela ngoku
ngokwenzakalayo njengoba elapha uzasichasisela okuningi ke ngizali tolikela ukuthi uthini. If you can briefly explain to us what exactly are you going to do and why are you here?
Oh, okay. What I'm doing is I'm here on behalf of all the Zimbabwean women.
Mm-hmm.
As mothers, we are pregnant for 9 months. We are the ones who carry the babies. When the babies are sick, we go for sleepless nights. So Zimbabwe, we are the mothers. So we are looking at Zimbabwe as our child. And we are not happy at all. We are looking at how our husbands are going unemployed, how our sons and daughters are unemployed, how our daughters are going into the streets, into prostitution. And this is legalized as paid prostitution. What are they called? Sex workers. So it's like they're accepting that. So as a mother, I'm looking at my nation and say, okay, where are we going? We are 1 year into the new dispensation. When we started in November, the masses, it wasn't ZANU-PF, it wasn't MDC, it wasn't UANC, it was every Zimbabwean was into the streets crying, Mugabe must go. But here we are today. Where are the masses?
Mm-hmm.
Are they happy? Are they enjoying the fruits of their work they did on the 17th of November last year? That's why we are saying, come this November 17th, 1 year into the new dispensation, let's regroup. What we stood for on that day last year,
mm-hmm.
is it what we are getting now?
Yes, and are you doing this as Zimbabwe Women Against Bad Governance, one organization, or you are inviting all other women groups?
We are inviting all women groups, because what I'm saying, if I go back during the into the 60s, 70s,
mm-hmm.
when Mbuyane Handa went and she was hung for Zimbabwe, for the nation, she wasn't standing in for a particular party, for a particular tribe. She was there for the Zimbabweans. When we went for the liberation struggle, we had different parties, but the war veterans now, when they went, they were fighting for the nation. If you remember, they were saying, Takuno fira nyika. They were not saying, Takuno fira party akati. So today I'm saying to the people, November is a very important month for us Zimbabweans. For a change, let's just put the party politics on the side. Let's look all women, despite which political party you are from, despite which tribe. Let's come together and look as mothers truthfully and say, okay, where are my children? Where are we going? And is this what I want?
Have you done enough lobbying, and how many people are you expecting to join?
I don't have any statistics, but I've done a lot. But mm-hmm. you see, it pains me because in Zimbabwe, people go into the streets. Here in the States, the people, it looks like Zimbabweans, we are very relaxed. It's mm-hmm. like we are satisfied, we are happy because I can go to Burger King. When we say, let's go to the streets, they are not worried. So I'm still appealing to them to say, remember the Malawians say, chawana mzako chapita mawa chirikwaiwe. Kuti chawana umwe chapura na sinde chako. Ruadziwa ne upenyiwe mwana wa umwe munhu. So let's all come together as Zimbabwean women. No party politics. The problems in Zimbabwe, my sister, is gone beyond party politics. We have gone beyond tribal lines.
Mm-hmm.
We are Zimbabweans. People are dying. Look at the accident that happened.
Yes.
How many people died? Mm-hmm. Yes. Obviously, there were ZANU-PF people in there. There were MDC, there were UN people who died. How did that happen? How did that happen? It's lawlessness.
Yes, and just one important question. Where will this gathering be? Where will this march be?
What we are planning to do is on the 16th, which is a Friday,
yes.
we are meeting at the Zimbabwean embassy. We gather there
in
Washington, D.C.
Mm-hmm.
And then on the 16th, we meet again at the same place, the Zimbabwean embassy in Washington, D.C., at 10 o'clock a.m.
Mhm. Yeah, mavelase ungakhulumi lapho uthi ngiqale ngichasisele abanye ukuthi unkosikazi Tshiwoniso Mpofu lapho uthi uzaqoqa abanye abesifazana bayisigodlweni someli weZimbabwe khonapha eMelika. Ukwenzela ukuthi betshengisele ukuthi ngomnyaka ophelileyo kunje kunguNovember umongameli Robert Mugabe suka embusweni abanye bathaba labo bangena ezitaladini bathi sokubuya uhulumende omutsha kodwa bona bangani bathi hayi akubanga lengoqoko eningi ngakho bazatshengisela bekusola lokho Mm-hmm.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nasi taita rombo rakanaka tina muzvare Choniso Mpofu vari muno mustudio medu asi nasi vauyawo vachichema chema nemwe nyaya tiudze kuti mafambira chinasi.
Nasi ndokuti inini tasara ne 2 weeks kuti September sorry November 17 mm-hmm. ashike. Mm-hmm. Last year November 17 maZimbabweans ese vakapinda ma streets ku Zimbabwe vachiti Mugabe must go.
Mm-hmm.
Mugabe akabuda. So now it's tavene gore tapinda mu new dispensation.
Mm-hmm.
Saka ndikushedza madzimai mu America kuti uyaitiungane ku Washington DC muswa 15 muswa 16 which is a Friday
mm-hmm.
nemuswa 17 Saturday tiongore kuti zvikuitika zvii kumusha tirikufara here nezvaitika pagore zvatakamirira ma streets zvaitika here tarisa muma chipatara iye zvinezvi hamuna mushonga ndinambo yavangu vakaenda kuchipatara blood pressure yakakwira vari ne 1 week vasina mushonga
mm-hmm.
vanoda kutenga ma pills blood pressure zvana pills arimo but pay US dollar
mm-hmm.
which comes back to what mama ngunja said kuti it's 111
mm-hmm.
avas kutengeserwa ma pills varikunzi kuya ne US dollar havatambire in US dollar ndatambira mbama bond notes
mm-hmm.
saka ndinoda kuti isusu all those my problems iyayo uyaiti mache against that bad governance iripo iyoyo against corruption kutiti isusu government yedu we are not happy nezvikuitika 1 year into the new dispensation.
Tombo kubata ipapo kuti munoona kuratidzira kuchibatsira here nekuti vazhinji vari nyanya kunzvimbo dzakadai sekuno kunana America nekumwo vanenge vachienda kumabasa nezvimwe zvizvi zvamuri kuita kukwezva madzimai kuti vauye uyezve muri kuita nemadzimai vanobva kumapato here kana kuti muri kudeedza madzimai api.
Zvandikuita nezvekuti ndikuti Sisi Marvelous, kana uri mune mudzimai akamboita mwana, ifi kana usina mwana, una mai,
mm-hmm.
unorwadziwa nekuona zvinhu zvichiitika. Saka kana uchirwadziwa nazvo, siyana, chimbobvisa nguwani yako yepati yako. Uye tiungane kuti timboona kuti tingaita sei kuti tichinje nyika. Madzimai tikauya pamwe chete takabatana,
mm-hmm.
panja kungendengenika kunoitika. But katika na batakati uyu kwake, hapana chino buda. Saka ngatiuye tiungane pamwe chete, nema grievances edu, tisine ine zvekuti pati ya ningi, kana kuti uri murudzii, timboonesana ne government iripo.
Mm-hmm.
And then she says, edra pa government ipapo, ndine chigumbu zvakanyanya.
Chei.
Mukata sa Sisi Marvelous ndeche kuti pataka rana muna July.
Mm-hmm.
Tatine 23 ma presidential candidates.
Mm-hmm.
Iye zvinezvi tungo na vaviri. Chamisa, auta marala kachifamba, vamunanga kwa uto ozavu. Vamwe 21 vese avavaka nyarara. So, ndio taka kuzifunga kuti, vari kufara na zoe ere, avas kufara ere, what are they doing about it? Sema, isma jali kuna na madzime, vana mae mijuru, vana kupi, kuti vari kuti chiyo, mm. ne izvo zvizvi kuitika. Ngava ujita ure, tikurukure, tibatsirane,
mm-hmm.
kuti zvizvi kufamba sei. Tigadze senyika pamwe chete semadzimai.
Aiwa, muramba zvonyi makabata makadaro, muri kuona vari kufara panapa Lucia Stella Mabugo, anzi kudos Choniso, saka ndofunga ndo vamwe vachange vanemi vari muno ku North Carolina uko Star, here you have a guest.
Yes, on the line we have our first guest, Prince Tobago Spanda, he's the legislator for Binga North, and he was in that pre-budget consultation meeting. We welcome you to the program, Honorable.
Yes, Sandegile, how are you?
Yes, I'm fine. If you can start by telling us what you found as the key highlights in that meeting.
The first thing is that this is an annual event in the country, where in parliament interacts with the executive over issues to do with how resources can be dispersed in the different ministries and programs in the country in the coming year. So this is an annual event where parliament gets to interact with ministries. So that they share ideas. Remember, Parliament has got its role, and its role is that of representative. Its role is that of being giving oversight to these ministries. Its role is legislative. So at times when we are talking about the budget, we are talking about certain laws that might be hindering the growth of the economy. So those laws have to be changed by Parliament. Parliament has got that responsibility. But at times there are also scenarios where the ministries themselves are abusing public resources that hinder the growth of the economy in the financial year. And therefore Parliament has got a duty to ensure that as it allocates those resources to different ministries, it does so in a manner that will promote accountability and will promote proper use of public resources by the executive. So basically, Parliament will be playing its role. Now, so today, that's what it did. Parliament did that. So the keynote issues that came out of today's first day of the of this workshop is that we received a keynote address from the Speaker of Parliament, Advocate J.F. Mtenda. And as usual, his mantra has been, as we do our oversight role as Parliament, it is important that we proffer suggestions as well to say, I think this is what we need to do in order for our economy to grow. So that was basically the way that we approached it. And in the process, we had the Minister of Finance giving his view on how the budget shall be approached for 2019. So he spoke at length about how he thinks that he is going to allocate resources and also to collect revenue. He was very positive in his view on how he's going to do it. He was very much appreciating in terms of areas that we always say these are the areas that need priority, areas like health, areas like education. He seemed to have been very positive about it. But he also, I think, was good in assuring us that he is not going to allow programs that simply get money from the state in an opaque manner and where money is not returned to government. For example, we spoke at length about the command agriculture and how it is opaque. The manner those resources are distributed is opaque. You would want to see a scenario where a farmer is allowed to run his farming business or her farming business as a business, not to be continuously funded by government. You know, we cannot continue to have so-called presidential input being given to people each and every year, and those people are not paying back anything, and then you expect the economy to grow. You know, you create irresponsibility in people. So the Honorable Minister of Finance spoke about that. And then we had also the Governor of the Reserve Bank talking about monetary policies, explaining why he believes that the bond note and the U.S. dollar are pegged at 1-to-1. He gave Parliament the reasons. And the reasons basically were to try and control the cost drivers in the areas of fuel and other key imports like foodstuffs that we import from outside the country. So those are the issues that that we concentrated on. Then, of course, there was a view from Professor Chakravarti, which was very pregnant with the pragmatic solutions to our to the situation that we are facing. You know, then after that, we had a presentation from the chairperson of the Finance and Economic Development Committee, where he hinted that he would want to see an increase in the budget for such ministry as Minister of Health. And Professor Chakravarti also indicated that we can actually have health as a business in this country, where we have people from other countries coming to Zimbabwe to get their health services. You know, he indicated that. And the challenges that are in the health sector, they were highlighted. For example, the shortage of drugs in the country, or drugs that are coming at very high prices. Apparently, it appears as if that there are some kind of cartels that are running in the health sector. We're making a horrendous type of profit out of drugs. They get foreign currency from the Reserve Bank. They go and buy drugs from countries like India at very, very cheap price. Let me give you an example of a drug that can be bought for 68 cents in India. And when they bring the drug down here, through this cartel kind of behavior, drug can go for something like $12.
Okay.
And then the money from government through that way, yes.
Yes, I understand you said you give us only a few minutes. Could you hold on while we get another guest and we'll come back to you for one last question?
No problem.
Hello, Honorable.
Hello.
Hello, how are you?
Good, how are you?
I'm fine, thank you, madam.
Please just introduce yourself because I can never pronounce your name properly, so I don't want to butcher it.
My name is Senator Lillian Timbias.
Uh-huh.
Yes, I'm a senator for Midlands, and I'm also a chief whip in the Senate.
Amai nasi mangamuri pamusangano wanga uri kubulawayo mungati sana nguro kuti zvii zvabuda ipapo pamusangano zvamungati zvanyanyo fadza nyanya imimi semadzimai uye zvei kana zvanyanyo kukunetsai.
Aiwa, ndinotenda nemubvunzo iwowo. Tiku budget kuno kubulawayo. Ina ndina zvakawanda zvandifadza nekuda kwekuti nyaya yeupfumi hwenyika haisi kunyatsotsanangurwa zvakanaka. Nyaya yebond note haisi kutaurika zvakanaka. Bond note US mari dzose dziri kutengeswa mustreet. Asi ukaenda kubank hauiwane. Vanhu vari kushandisa maecocash vari kuswipa nezvese. Asi kana uri kuda US unogona kuiwana mustreet. Kana uri kuda bond unogona kuiwana mustreet. Asi tiri kuzoshamisa manje. Minister of Finance vari kuti ivo kana vari kushanda kuministry kwavo vanokonsidha kuti $1 is equal to 1 pound. Manje izvozvozvo hazvitonzwisisiki zvachose nekuda kwekuti mari iri kutengeswa mustreeti. US kana une US unowana mari zhinji zvikuru mustreet. Saka nyaya iyi naindifadzi nekuda kwekuti kana vakaramba vakabatira ipapo zviri kupa vaya na Queen B vaya vane mutana wekuti vanoziva vanhu kokoko kuma reserve bank uko. Handiti mukana wekunotora ma US dollar voenda mustreet vonotengesa vodzokera zveku reserve bank kuya vane machi ukatora 1 million ukanotengesa mustreet mebe unokwanisa kuwana 12 million. Then what Joseph kuya ku reserve bank yara 1 million iri ye bond. Then waramba vachitaura kureva kuti nyika ino production chayo hakuchina vari kushanda vari kushandira mahara. Muri kuzvinzwisisa ka nekuti mari iri kutengeswa mustreet. Saka dai minister isu tikuti semaparlamentarians tiri kuti isu dai minista vatiudza chaizvo kuti mari yatofanirwa kushandisa imari vabva vataura ipapo ipapo then vanhu voziva kuti mari iyi so that vasape mukana vaya vane humbabva. Tine nyaya dzemakatel muno ana Queen B nana King B nevamwe ava vanhu vanozikamwa vakuru vakuru vekuti vanopfeka mashutu avo vachinonzwikwa chaiko kuRBZ uko vachitorwa mari idzodzo dzamataura dzemadrugs izvozvo. It's not worth it kuenda kuIndia uchinotenga madrugs iweyo uchikwanisa kuti kana wapiwa mari iyoyo inhuwes unoenda mustreet only multiply. Ndosaka zvinhu zvakawanda zviri kunetsa ende nyaya iyi inoda kunyatsotarisiswa zvakanakisisa nekuti ine rufu mukati. Vabereki vedu vari kuenda kuhospital unonyorerwa chipepa ende hauna mari yekuno hauna US yekunotenga mushonga. Mushonga uri kutengeswa neUS dollar. Zvakawanda chaizvo zviri kutengeswa. Just this a few days ago ndandiri kugwanda drink yaizitoda US sadza nechuu yonzi kwai hai munokwanisa hini kuswipe asi drink idzi tiri kudzitora south saka bhadhara in rand kana kuti US. Saka vedue zvinhu izvi zviri kuremera vabereki kuti iye manje mangudya azopanangura achiti aiwa hazviite kuti bhendi iri risezwe out kana kuti rinzi harisisiko nekuda kwekuti riri kubatsira vabereki kumusha kana voda kutenga zvinotengwa ikoko kumusha kana vachida kukwira bhazi kuya kutaun makwenzi anodiwa. But inini ndiri kuti vanhu vari kumusha ndo vari kutambudzika zvikuru nekuda kwekuti izvozvizvi mafuta kumusha ndaichitaura nemumwe abva kwaRusapi mafuta awa tinotenga maybe tikati $3 muno muglawenda wakunzi ari kuita $6 ikoko kwaRusapi ari kuita $12 saka vanhu vekumusha ndoo vari kutambudzika zvikuru havazivi kuti mari chaiyo chaiyo ndeipi saka ini ndoona kunge ramanguzha namtumi ai minista havasi kuziva
saka ndombokubatai ipapo senator
vachema veduwe
senator regai ndimbokubatai ipapo kuti imi semumwe anomirira bato remdc mawanikwa here muchipuwa mukana wekuti mutaure zvamuri kutaura izvi makanyatsotaura makanangana navo vamangunjika navancube vati chii
chokwadi nhasi ini ndaita chivindi chaicho ndikanangana navo ndikavabvunza kuti ndokumbirisa chaizvo mutsanangure kuti sei muri kuramba muchiti inini bondi noti $1 is equal to $1 mururambirei muchidaro imi muchiziva kuti mari kutengeswa mustreet handiti handidi kukunyeperai handina kugutsikana neanzi sezvandandichitaura tivati kwai bondi noti haikwanisike kubviswa pari zvino nyika inofanirwa kumboprodusa this and that vakati plus inobatira kumamisha uko futina handizvione vanhu vekumusha uko vatambura zvokwadi ndeye chokwadi chiripo vatambura nebhondi iyoyi haiwanikwe swipe havana eco cash kana uchitenga unobvisirwa percentage unogona kutota eco cash pamwe nemwe une $50 toti 2% iyoyo futi yakaintroduswa handiti uri kubvisirwa iyoyo then munhu wewa unonokumbira cash unogona kutozowana yatova mheno $30 ichingosubjectika vanhu vahwa veduwe taimanguja naminista vatiudza kuti tishandisewo mari handiti inozikamwa imwe chete tikamboti american dollar kana tikamboti randiwo vanhu vanenge vava kuziva vane nhubu dzavo vaya rekutengesa mari vaya vanenge votoshanda ndoda kukurudzai musonge zvinhu kuti itinoyena what's going to work nekuda kwekuti vakakurukurutiko ndo vari kuwana mari yakudarika saka when are we going to do production tichaita riini the gap between the rich and the poor is too wide vanhu vedu vari kufa the other day tiri
regai ndimbokubatai ipapo honorable senator batai henyu makadaro tichadzoka kwamuri toda kungoti titore mumwe munyarikani wedu todzoka futi kwamuri hold on please star please go ahead
kodwa kaisiyo munye ngomnumzana Thobeko Sibanda uthe usinika imizuzu emilutshwana ufuna ukuhamba yebo ke sicela usichasiseleke mnumzana Sibanda ngesindebele ngamafitshane ukuthi obe kumqoka kulo umhlangano yikwini uqalise laphana okhulume khona ngesilungu ukuthi umnumzana Jacob Mtenda ubesithini uye phambili njengamafitshane
mamhlanga bensithi mina umhlangano lo ngumhlangano weminyaka yonke namhlanje uqalise ngumnumzana uJacob Francis Mtenda advocate uspeaker weParliament addressa ama members kanye labanye akade bekhona ekhomusela ukuthi umsebenzi wethu njengeParliament ubana sikhangela ukuthi imali zikahulumende zisebenza kuhle yini njalo sabele amalunga achiyene awe akahulumende imali yelizwe so-ke wasesithi-ke okufuze sikwenza isikho kucothoza kodwa ukuthi lapha baphambanisile kodwa owethu umsebenzi uhlanganisa lokuthi kwesinye isikhathi sike sitsho ukuthi lapha ngabayenza ngendlela ende silethe ama-solutions ngaphakathina kwama-ministries ukuthi izinto zethu zihambe ngingakutshengisa ukuthi khona umsebenzi wephaliamende ngokumela abantu umsebenzi wephaliamende ngokulungisa imithetho umsebenzi kwephaliamende ngokubona ukuthi khona yohulumende i-government i-executive isebenza kuhle yini ama-ministries asebenzisa kuhle yini imali zelizwe so-ke yiwo umsebenzi akade siwenza namhlanje sihlanganele ukubona ukuthi ama-ministries asebenzisa kuhle yini izimali akade beziphiwe ngo-2018 njalo abakucelayo ngomnyaka ka-2019 yebo yinto engayengezelela yini ukuthi ilizwe li-develop lisiya phambili. So yikho kade sikwenza namhlanje lokho, hayi sikwenzile kwakhulunywa kukhulunyiweyo asikaqedi, sisephakathina kwawo umsebenzi ukuthi sibonisane ukuthi yikuyini osiya kunika imali ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke okuphume kakhulu ukuthi ama-ministries lawa awafana nama-ministries awe-health, education, kukhanya kathesi kuphuma ama-members e-parliament esithi hayi kasifakeni imali khona ngani. Yikho kufunakala imali ukwenza ukuthi abantu bathole impilo kahle.
Yes, sibongile kakhulu ukusichasisela. Sizokuthasa silo mlaleli, sibongile ukuba lathi njalo. Siyezwa ukuthi lawe kusasa uzabule presentation. Unyeka wathithi fahla-fahla kumbe hayi siza kuzwa kusasa.
Yeah, presentation engiyenza kusasa ukuthi yimugcini sihlalo we-committee ye-parliament ebona ngokwemibiko information media and broadcasting service.
Okay, hayi siza
ngiyakwenza kusasa ke kuyanika lokho esikubona ngani yikho kufuze kuphiwe leyo ministry ukwenzela ukuthi bekwanise ukusebenza kuhle ngomnyaka ozayo.
Yeah, hayi sibongile ukusixhasa kuhlelo Mnumzana Dubeko Smane. Yes, interestingly, he's saying he will also be presenting tomorrow as the chairperson of the media parliamentary portfolio committee.
Very interesting. We have a caller on the line before we come to you, our in-studio guest. Hello.
Hello.
Magadi enyu.
Magadi. Ndipo magadi o mama. Ndini mabuza kuno kuBotswana.
Taura itinzwi.
Nile zinu ziri zitatu zandula kuti ndiziwe mukati moupenyu hwevanhu.
Mhm.
Tina Minister of Finance. Shua wakafundira basa rake.
Mhm.
Unoti iye bondi riri 1 to 1 le pound.
Mhm. Ne US dollar.
Ne dora. Iro haritengi chiro ndikaripuwa.
Mhm.
Kada rikawanda rikaita sei. Haritengi chimwe chinhu kunze kuti ripinze zvinhu mumusha.
Mhm.
Muri kunzwisisa?
Mhm.
Toenda kumabank ndinofara namai wangu achitaura kutaura kuti muZimbabwe taana namai vakangwara vanoziva zvavari kuita. Shuwa munotadza munokumbwa nemadzimai. Baba meba minister, I mean Reserve Bank. Shuwa vanovharidzira bond. Mari inogadzirwa mubedroom. Moti iri equivalent kumari iri mpa world market. Sio sio mwudara kufunga. Hapana kufunga. Hatisi kumbufunga. Chose tutora wana sema pendi. Pendi tinuwana my investors anuya kumkwa kwa Zimbabwe. Waichitengi sani bondi.
Mm-hmm.
Bondi raja wano zoribi.
Mm-hmm.
Wano zenesa kufi. Hatisi tawana muna anuya kumkwa Zimbabwe anefungwa. Zekuita business achipua bond hakuna.
Mm-hmm.
Mwote masenitari zinga hapi ndi free. Wana wano jika masenitari.
Aiwa. Mashuku makuku tu. Ameno baba kutipangwa mkade kutawara pana seneta varipana pa MDC. Vanga vari kumsangani yuko kukana muru kudoku kumbutawara na mchi mbu mchua kuti vao na osi msangani wanasi.
Ziri right.
Bata ima kadaro seneta muripo iripanari.
Oh, ngu ndiripo.
Ehe, mbonzi wa hivu terere haripo uyu.
Ehe.
Taura ye nyibaba.
Taura ye nyibaba. Taura ye wangu. Amai.
Ehe, makadipo.
Ndiripo maima gadini. Muru kufara ni kumbwa masenetari. Free.
Ehe.
Kutimupirwe.
Aiki, mingi nyibu kaya moti chiuza. Ono kuti inini nasi ndambosa maoku onesa minister. Na manguja utai dola US ne bond hazvimbozo fa zvakaenzana.
That's
it. Bati vari kuinvesta pakandi zvivi kuti mimi munoti mangwana pandinosangana navo ndovaudza kuti kudii kuti vanhu vari kuti kudii.
Amai, rega ndikuudze ndazwa makangwara zvekuti tu. Sai vanhu madzimai ese akangwara sezvo makaita imimi. Tinodai tiri pane imwe pane chimwe chidano. Nokuti hatingafariri kuti tapuwa senatari kuti ipinde free. Vana vanodya senetari here.
Baba isoke mimi chiti gaga imutaurire iseneta kuti vakunza kuti zvii zvamungada kuti va baba bataimakadaro
tii.
Alo baba vari kuti ivo taura imi zvamuri kuda kuti vature vachinotaura kumusangano.
Ngavaende kuti zvinhu zvinodyiwa ngazvipinde free duty zvinodyiwa. Kuenda kuti pamasenatari hatiade.
Parizvi no baba asi hurumende
current muZimbabwe. We want one current. Not is not 27 currents in Zimbabwe. Asi my investors are we.
Aiwa pakanaka tashinzwa. Zvimwe
nyika dzinotongwa zvakanaka. Vanotora zvanopfipfu zvanopfipfu kuita hurumende. Hurumende nezvanopfipfu zvakafanana. It's not the same, the different constitutions. What is those constitutions?
Aiwa takunzwa ibaba, muve nezuva rakanaka, regai tiendere mberi nechirongwa nekuti pane vazhinji vari kuda kupinda muchirongwa. Tinokutendai Senator, manzwa zvataura baba. Muchaenda muchinoti mangwana pamunodzokera kumusangana.
Right. Avanzwa vataura ivo kuti vari kuda free duty pachikafu kuti chipinde mahara tisingabhadhari. Vakati ivo vari kuda currency imwe chete. Ipapo ndinotenderana navo. But ndinoda kuti futi vaonewo inini semudzimai ndinomiririrawo madzimai, ndomirirawo vasikanazve vari kuchikoro. Handitika vasikana vedu vari kuchikoro uko, especially kumamisha uko, vari kushandisa ndove nekuda kwekuti havana mari. Iyo mari yadai kunetsa iyi, muri kuzviona? Paya pakuenda kumwedzi paya pari kuti netsei. Saka pamasanitary way iwayayo semadzimaiwo tikutochemera kuti ngaa topiwa sekupiwa kunoitwa makondomzi mahara. Ukapinda kumatoilet evarume unowana makondomzi azere, achipiwa mahara vanongotora. Saka tinoda futi kuti masanitary pads, masanitary way aveyo zvakaita saizvozvo muzvikoro imomo mumatoilet, kuti kana zvangoitika zvekuti unoenda kumwedzi ototora sanitary pad yako otodi, zvinhu zvotorongeka. Saka ndoda kuti vahwisisewo ipapo. Ivo havo sababa havangazvihwisisi, but isusu semadzimai ndo zvatinomirirawo tichichema chema nazvo. Asi ndavanzwa zvavataura vati ivo bhondi harizombofa rakaenzana neUS. Vakatiwo vanoda one currency. Vakatiwo chikafu ngachipinde mahara tisingabhadhare duty. Saka hai mangwana ndichamiramira chaizvo.
Aiwa tinotenda mukata zvemiwo makadaro. Star, I think we need to
Marvelous kodwa sengakhulumi lo Mampofu kulomunye umbiko oqhakathekileyo kumele siqale siwuzwe. Yes, lindele umbiko oqhakathekileyo kumele siwuzwe lapha uthe bathe bazasiphathela ngale abasemchine.
Ngalinyanga kalweni umsakazo wakho VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamena kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhla ka 15 Lwezi ngeviki ezayo, eHarare mhla ka 21 Lwezi, eGwanda mhla ka 26 Lwezi, eLupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontuthuzi ya 2 koBulawayo mhla ka 30. Asidibenani lami uPractice Jeremiah kulezi.
Aiwa tiri kuona apo muri kukokwa kune vamwe vakateerera parizvino kumisangano ichange ichiturwa neStudio 7. Asi regai timboenda kuna Muzvare Mupofu panapa. Ha, vazhinji vari kutaura vachigunununa nezvakasiyana-siyana. Mamakateerera tipeiwo pfungwa dzenyu.
Maita zvenyu. Ndino tendai zvataura namama nenyaya yemasanitary pads yevasikana. Ndaida kuti ndizokomentawo naizvozvo kuti baba semunhu wechirume havangazvinzwisisi, but mama vanyatsotsanangura senata zvakanaka. Ndoda kudzoka kune nyaya yamangunja. Pane inonzi Transparency International yakarenka Zimbabwe kuti it's number 157 out of 180 on corruption muZimbabwe. Vamangunja ndine urombo ndinovaisa ipapo. Nekuti vamangunja havasi kuda kutibudira pachena. He is the man responsible for this problem atinayo iyi. Ndivari kuda kutivharidzira varidzira. Vamangunja vakataura kuti pavakambotanga nezvebond paya, kuti kana ikanga isina kushanda ndichadona, ndichabva pachinzvimbo. Up to now havasati vabva. I am asking vamangunja kuti he should be man enough to step down and say kuti ndakazvitadza hazvisikuita.
pane vanhu vakawanda vanogona basa iro riri vanogona kupinda ipapa vamangunja vatofaila zvachose ndiwos kuti vauye vachiti kuda kuti zvidza kutanga tisingafungi kuti aiwa i 1 to 1 zvakawana mamavo azviskuita ngekemukoma musisi Mavelas ndorwadziwa nenyaya yemushonga kunyanyisa munhu wanesa handitika yekuti mushonga ndikudzokorora zvakare kuti mushonga unosvika uchinzi mushonga ndinawo but tenga ne US kwete ne bond kana zviri 1 to 1 siya usiri kuzvitora saka vamunangagwa vangu ngavangosudzudza vamangunjwa vamboisa someone else mangunjwa ne bond ngazvimbobuda muZimbabwe tibwanti ngaita sei
aiwa bata izvenyu makadaro unfortunately hatina hedu kukwanisa kuti tiwane vamangunjwa kuti vauyewo vazvinzwire vega zviri kutaurwa namuzvare mupofu panyaya yemamirira akaita nyaya iyo yebond asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri rega itende kwavari hello
hello makasinga rege
takasimba taurai tinzwe muri kupi mukoma moti papfungwa dzenyu
oh muri kutaura na comrade patiri kudishilitisa papiza
ehe taurai tinzwe
ndinotenda zvikuru nechirongwa chiripo ndinga ndinotakondridita ndinodii kakunyidzeza kundozodzokera ipapo asi ndanga ndichiti zvamuri kutaura ndizvakunokuve zvinofadza kwazvo nemamama tinotenda asi ndoda kuti ndikuudzei kuti chakonzeresa zvese izvi kuti munhu uyu nyika yatotarisa papana vamangudya ndiyo hani chete angobuda pane papoint yese yanga achitaurwa nhasi akangodzimirira achitotsigira chimari chete mashizha iwayaya ndichireva izvoni kuti ari kutotya kusiya basina kuti anoziva kuti mashizha echibva atongonzi hatishambadi sarirobva radzirabini rapera asi tiri kutaura isizvo kuti aiwa penalty kana kuti ngati ndari chinibvanga chingobva rangoti zvaingofanira kunge zvatongonzi nhasi mangwana hakusisina ndo chino chiriponi ndanoda kundisiyei pamwe chinoidai ndisapoti mirijana chamunofanira kuti muzive ndechekuti chokutanga chaiko chaiko ka mukana chokubata shuwa kuti tidzokere papoindi yekunetseka kwese zvakafamba sei nyaya iripo ndeyekuti uyu amunoti mutungamiri wenyu vamuri kutaura muti vamunangabva havana kumbobvira vamboti vanorira basa iroro ravori kuvapa nekuti vakanga vazavo vadzinga vachiuya kuno kutotambira kudzorapwa pane munhu anozi chiwenga uyu akazomuteera kuti huyatokuishapo dzanga dziri nyasha dzeri dzekutora munhu akatiroparapa zvakanga akusovo poizeni yake kunoko pakuti huya kwava purezidendi akadii kuita iye purezidendi nhasi unouyu ndo imwe poende munofanira kuti muone nhasi unou akabva sei kubva kutungamira masoja achizouya ipapo paari paaii pakanga pasina vamwevamwani here vamunangabva vana kupinda nenjira yakana kana kuti vakashandisa ko izvo zvapa kuti vanhu vese nokuuraa kwavatiita vanhu ava vatye kuuya kuzobatsirana nesuizi vana munyika zvokoo kuti ii kuno kunoku ndigare kuno ndivharidzirwe ndichitambura ndiri kuno abereki edu vachitambura uko zvekuti paizvo bhondi riri kushanda kumusha kunyeba ndabvunza ini vanhu vataura mini kumusha vari kutaura kuti harichiri kushanda ndichorumwe ari kutovakawo kumusha ikoko ndakatenga 60,000 window from 50,000 ushandiswa musisira zvokuti bhondi rinoshanda kuruzevha ikoko tinovaka imba yanga neplastering nhasi mota yakatiringa yaenda kumba nemafuta izvo zvatibo kudya vanhu vari kunetsika kumba yatofira munzira umu nekuvenerwa kanga yakaita semende yadhiskadziwa munzira umu yatouraya mota itori munzira izvozvo saka zvokuti taurira mukii nuti kwanzi bhondi rinoshanda ka tokumirirawo kuti vanhu ivavava taimbokumira kuti vese zvavo muzanikuesuka takaisa vatamisa kuti vangosana tidii tichinamira tikati vatungamira nyika yedu ngavangotungamira ivovatamisa nekugadza kwedu kwatakaita ndedii vatungamiri wenyika uyu wakagadzwa nezeku yake nanii nanachinamanava vambomira kusaii
tinesaedu itsva tazvinzwa mukoma nguva yedu zvino ndo yachiyanana pana tinotenda hanzvadzi tazvinzwa chiwa munenge muri kurwadzikana thank you so much hallo thank you chaizvo hanzvadzi tazvinzwa regai timbotora vamwe pachirongwa thank you so much you're hearing there from a very disgruntled a caller who's really upset is saying there is no way that the bond can be 1 to 1 with the US dollar so he's also you know he's not happy with the leadership of President Emmerson Mnangagwa but you could hear he was very emotional sir
yeah amlaleli ukhathazekile ngoba banengi vela bathi i bond le US akulingani akusiyo i 1-1 And Marvelous, you heard earlier on Women Affairs Minister Thembiso Nyoni saying on the issue of sanitary pads mm-hmm. that there are some girls who actually use ubulongwe with dry
cow dung
mm-hmm. yes, which they wrap in clothes. And Senator Timvius, I heard you ukhuluma ukuthi kukhona abanye abantombazana abusebenzisayo. Ungasichasisela ngesindebele ukuthi khona ngapha eMidlands uhlupho lempahla zokusebenzisa nqa amantombazana sesikhathini labe sifazi lunjani?
Ngifuna ukulitshela ngeqiniso. Nanti khona apha thina siyakhala ngemali. Imali ayitholakali. Amankazana esikolweni sebehluphekile shuwa. Saka thina sithe khona as MPs nganti. Kungcono ukuthi i-sanitary wear ingene engela duty. Not only that, kungcono iphiwe mahala. Kathi amadoda njengoba nxa bengena etoilet ama-public toilet, ama-condoms agcwele. Why not amankazana ukuthi bafakele esikolo especially ama-high schools emakhaya khona ngapho bafakele amapezi everywhere ukuthi kwakhona kungakubamba lawo uyangena nje etoilet uthatha ipezi yakho. Yikho esikukhalelayo, akula mali, abantwana abala mali, abazali abala mali, akula muntu ole mali bakithi nganti.
Mm-hmm.
Yikho ke sifuna sibili ukuthi amapezi lawo angene and aphiwe abantwana bethu amankazana mahala.
Ye, kodwa lisuthisekile. Ngezinye indlela lisuthisekanga ngokuthi kukhutshwe nje ijuti ngabe vele banikwa kungelambhadala.
Liqiniso leli, kufanele benikwe. Then ababefuna lawadulayo bahamba bezithengele emastolo. Kodwa lawa kufanele kube lamanye. Khonapha nje last week kade sikhuluma labanye ama-MPs kuthiwa kulamanye akathiwa kwakhona recycled pads, kuthiwa kwakhona ayawatshwa uwasebenzise kaningi. Ngibone ngani lawa-ke mahle and ngizwa kuthiwa kulo meshini wangikhona okwanisa ukuthi uyasebenziswa. Nxa uhulumende ngathenga-ke umeshini lo oyenza ama-sanitary pads, andifona ukuthi uyabencedile amankazana amaningi umhlaba jikelele.
Yes, siyabonga.
So, hayi, lokhu kufanele kuphiwe mahala sibili.
Kodwa mm-hmm.
hayi, siyabonga, uminisa ngayethe kwakhona ama-sanitary pads sengena engalajuti. Ngibone ngani yi-start-ke leyo.
Mm-hmm.
Kodwa kufanele ukuthi sihambe sibili a step further, sipha amankazana yethu esikolweni mahala.
Mm-hmm.
Yes.
Thank you very much. Let's take our caller. Hello.
Hello.
Makadi yenyu mungoti ga nguva yedu yadyikanana.
Right, ndinonzi muchandiri kumandaroini. Saka nyairipo ndiri kuti vamangujawo vanoita sekunge ndemumwe womunhu ari kuiwana chouiri kubva mukutengesa kwemari, nokuti kuno kudharoweni 2 liters yecooking oil iri kuita $3 neusa $10 nepond. Saka iwo havafani kutaura kunge vachiri kugara muZimbabwe munomu.
Mhm, aiwa tinokutendai chaizvo. Sorry, taita nguva yedu ndo yadyikanana, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Coming back to you, Choni, so our time is really not our best ally today. What's your take, you know, as a roundup of what's going on, and just tell us again about your march?
What I'm saying is I think Zimbabwean women, and I also extend invitation to the Zimbabwean men, please come and join us. We need to bring this awareness to the people, kuti enough is enough. It looks like our current government, they are neglecting, they are not seeing, like Mangunja. It's like they are turning a blind eye to the problems that we are having. These are problems that are being faced by women. Saka, as women, let's get together and say kuti enough is enough. We want changes. We want to talk about real issues that are affecting us as women, as mothers of Zimbabwe.
Saka, mune muri kupi?
And we'll meet. Chiasanga na muswe Friday and Saturday, November 16 and 17, na 10 a.m. from Zimbabwean embassy.
Aiwa, tinotenda. Aimeno, Senator, thank you so much. Unfortunately, time is really not on our side, but we really want to thank you, and also our in-house guest here, Choniso Mpofu, a marvelous Mhlanganya huye.
Sibonge njalo lo Prince Tobeko Sibanda oyibinga not njalo sister Choniso usindisiwe Ndlovu uthi liqiniso lelo anti Choniso enjoy mina ke ngingutsithandekile.